Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 3, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tirikuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatana nawo wakaita modelo yakati nakei. Saka isuti tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia.
Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatendai biti vanoti nyaya yeuori ndiyo yauraya nyika.
Kubisa tiorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva haisi kubatika, ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato reZANU-PF musarudzo dza2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato reMDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi, tabata vaMonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko pakati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane ndomwedzi wesarudzo uyu. Nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president. VaMugabe wakaitwa sworn in musi wa12 September 2013. Saka pachine nguva zvapo, asi zvinhu zvaata kuda kukurumidza kuita. Vatsvangirai vanga vachitaura nhasi vachitoti ivo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato, asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete.
Ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei?
Asi tapuwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo. Zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi, nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti toshare maseats. Nokuti pane mamwe mapati okuti nyangwe vakakwikwidza havahwine, kwoita mamwe mapati okuti vakakwikwidza vanohwina. Saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndo vanofanira kufielda.
Pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi?
Hongu, tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika. Tiri kushandawo zvakare nevamwewo vane experience yakafanana neyatiri kuda kuita iyi yekuvaka mibatanidzwa yemapolitical parties. Tiri kuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatana nawo wakaita modelo yakati nakei. Saka isuti tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudia kuti vakazviita sei. Saka inini ndinenge ndichienda ku Gambia muzuwa 19 June kunoita kunotarisa nekuongorora kuti vakazvifambisa sei uye pada president uya akaramba kukundwa uya vakazvifambisa sei kuitira kuti president iye azobva nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajiwa election muna 2018 saka tikutogara tazvigadzirira izvozvo.
Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Monzura vari parunare muHarare. Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato reMDCT nePeople's Democratic Party avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota. Vatatu ava vanoti Muzvare Yvonne Musarurwa, Vatungamirai Madzokere uye vaLast Mainge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza. Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu. Vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare reHigh Court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa. Kunyanya kodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisa here kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoo zvake anenge ari kunze kwerusungwa. Pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo. Saka ndoo nzira dzavanoda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari musungwa vacharejistwa nenzira ipi zvakare vachavhota nenzira ipi. Iri rinova basa rezeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo.
Ko bumbiro remutemo rinoti kudii?
Bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejistwe kuti chivhote zvakare chine kodzero yekuvhota. Pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi avakwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote. Topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare. Dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana akawanda zvakadai anotevera. Ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo. Hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro. Naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho.
Nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare?
Pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira sarudzo dzacho vezek havasati vawana mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro.
Gweta vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende. Vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti Auditor General amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai Biti.
kozvino mukoma blessing kwane efficiency inotyisa. You can get a passport within a day. You can get chitupa kana une charasika kana une mari yako $10 because of this commodification of services, because my departments are akwana mari and muchiko yako gore riya rene kufu nikuva ino badara ne hurumende, Ministry of Finance no pain nikuva vatoba yamdeni ai badara nikuva ma 10 million aibva mu account yake zvichiri kuitika. So in other words, ZANU-PF iri kutendera kutyorwa kwebumburi remutemo redu nekuti zvimari izvizvi ndo zvimari zvavari kushandisa kudzvinyirira. So the commodification of public services in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state. Ndo zviri kuitika izvozvo.
Asi idzo mari idzi pana anozoona here kuti dziri kufamba sei?
Hapana anozoona. Unless matinita forensic, a special forensic audit. Mugore ra 2012 takaita a special forensic audit ku GMB, because GMB ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende. Yotambira mazimari muhurumende, yotambira chibage chatemwa nehurumende pati account. When we did that audit yakaitwa through Maichiri, the auditor general, we find out kuti wage bill ye GMB per year was $10 million. We found out kuti GMB had three different sets of management accounts. They couldn't even keep mabuku. So mune humori muma organizations are kutenderwa nekuti the sender is not holding. Vamugabe yango a figurehead president haana grip munyika, because mukweguru wakwegura, and that's the problem in our country.
Asi dare reparamende harikwanisi here kuti nyaya dzidzeiwe kana pachiitwa hore?
Aiwa, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive, and ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde, so that we the country can be changed.
Ko izvovo zvinenge zvichiburitswa namaichiri izvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa, nekuti vane makore akawanda ka vachiti mune uoro uri kuitika mumapazi ehurumende?
Maichiri basa ravo nderongoburitsa zvinhu. She's an auditor. So auditor anongotaura kuti anongopa opinion yekuti pana apa panhuhapa. It's now up to the people of Zimbabwe to say, tovaita sei. Regrettably, parliament is not playing its role. Regrettably, civic society is not playing its role. And one of the things, chinonetsa muZimbabwe, hamuna reading culture. So vashomanene vanoverenga zvimareports zvinobuda namaichiri. But if you were to take time uchizverenga, mune humori hunotyisa, humori hwema degree.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai Biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaMoses Nyanisi vekuBinga, avo vari mumushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi Twiite Carpenter Cooperative. VaNyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna Zambezi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu, tabata vaNyanisi.
Kubika tinorarama nokubata matemba, saka matemba acho zvimwe nguva aisi kubatika ari kunetsa.
Chii chiri kupa kuti anetse pari zvino?
Mumvura minoti matemba ati kubatika sezvanga achiita mazuva akapema gore akapera aya.
Inyaya yekuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti?
Mabhota awandisa.
Ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya, sei vanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi?
Right, good. Ipapo saka na National Park vanga vachizvifambisa vachibvunza vachitarisa mabhoti okuona kuti matemba angaderedza sei, nekubvunza kuti mabhoti akawandisa toderedza mabhoti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura. Saka iye zvino takupinda 22 days, vakaona kuti pamwe matemba angaite nani.
Zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma?
Ya, iye zvino zvakubatsira nokuti anenge akubatika zviri nani kudarika payapa vataipinda mwedzi. Vamwe vanga vasingavhari, vanga vachipinda mwedzi wese. Saka iye zvino vamwe vakuvhara wese, munhu wese wakuvhara.
Asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi?
Vangashaipi varipo, vane mabhodhi asina kurejestwa, vanongopinda chete mukati umu vangoredza. Saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhoti acho kuti iwe unoshandisa ke ibhoti rine permission here kupinda mvura sama boti aripo.
Saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani?
Tanga 3-6-3-6-16 asi vamwe vakashaika.
Saka masara muri vangani?
Takasara 3-11.
Vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazvo zvirwere?
Ha, vakashaika nokurwara havo.
Munoita mari yakawanda zvakadii kana zvinhu zvinyatso famba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho?
Mari yakawanda haizvina hapana taati. Mukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton. Saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba wogona kuita 1500 mwedzi wese. Saka chinhu chiri kunoitwa manje madizi choita zvokukwereta then market yokutengesa matemba hatina. Saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza. Saka manje ndipo patiri kunetseka napo ipapo handimaona vanhu. Saka ndizvo zviri kutinetsa. So takuda kuti tiswage tione kuti tingawanawo maketi yokutengesa matemba here. Saka matemba ari kutenga $3, vamwe vanotenga $4. Saka isu tanga tichida kuti titengese $6 ndokuti tiwane kurarama kuri nani.
$3 yamuri kutaura iri rinenge riri sagi here kana kuti?
Aiwa $3 per kg, saka ravita $90. Saka unenge usina profit ipapo nokuti dhizi riri kudhura. Saka iwo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kubereza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba.
Ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho?
Iye zvino hakuna. Vamwe ivo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba. Saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vari malicense okutengeswa kumashopu mavo.
Matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare?
Aiwa handisi tinoomesa. Saka tikaisa soti then to makuseni toenda toya then tomananika pamarex anooma ipapo pamarex tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right.
VaMoses Nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uya achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti Mighty T. Regai timboenda kuna Mighty T tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Zita iri rekunzi Mighty T rakabva kupi? Munonzani zita rekuberekwa?
Zvichave kunzi Maititiri, ndinotonzi Maititi, ndinomwana anonzi Tanatswa, asi rekuberekwa rinonzi Felista Murata.
Makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo?
Zvemitambo izvi, ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera. Ndakangofungawo kuti rega ndimboita chiskiti, ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajoke. Saka nekufamba kwenguva, vanhu vakatanga kuti majokes ako unoita how about ukambotraya kumboita kana zvemajokes timboona kuti zvinofamba sei. Saka tongoti 22 December that was my first skit yandakaita. Ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming. Ndopandakabva ndangozvitanga.
Pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika muna angarara mhiri?
Inini ndingati ini ndakazvimirira samaititi ndiri kurarama chaizvo. Ndakatoona kuti zvayakatoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara. Ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi I am just traveling all over. Ndichori netrip izvozvi I'm going to Germany next week. Saka ndaona kuti kwandiri hangu zvanditisa breakthrough izvi ndangoti ingamwari akanaka.
Murikuti imi muri kuenda paGermany apa mune muri kufambirei amaititi?
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuye ndite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandakakokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matisheti, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei, ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya, I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndisiri mbonya noita maskita ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskita angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanye kukwira mabipi vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality. The real truth because I'm having a reality show soon. Yandichitaura zveupenyu. Zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndiri kubata kunyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriage zai nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndiri kuona kuti divorce rate zvongoti munyika yedu iyi ari kukwira zvekuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorerana varume, vanhu they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox nenyaya dzavo. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru nekuti I've been married for quite a long time zvekuti mamwe masikita andotoita it's part of my life but I've learned to be strong. Noti kuti munhu kadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems zvese zvinobva zvaneta.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve mhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTech Mine uri kuBulawayo. Apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Muhurukuro yedu tabata mumwe wevashandi vepamugodhi uyu vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakatoafrica kana tigasiwawo vamwe vakatenda kuchipatara nemamwe madzimaiwo. Pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza, saka vaingokanda nematigasi chero vangosvika pamba pako vakaona dhora ravhurika kunangokanda ipo panguva iyi. Ura, apa mamwe nevana, saka vazhinji vakafika nematigas. Vazhinji vakatorohwa, vakatokuvara sekuchekwa nemapurisa zvisingaiti. Nechokwenesi, vakauya vesupport unit yakazara rori chaizvo. Vakauya fukita, maisa vanhu fukita mukomboni momuya, vanhu vakamhanya, vamwe vakarohwa futi. Zvakadaro kuti tese tikarara musango nevana, hapana kana akatomborara mudzimba musi. Tavata musango tese, nekuti mukomboni mamusingachagari. China ndopazvakazofuma zvichinzi aiwa. Vese makontractors ose muye musarembi zvinhu zvenyu, mahadhi edu, maovhoros, magambutsu zvese zvavanga vakapiwa nemaindi uye usarende kunzi basa rapera. Vanhu vanambopikisa vakati kana vachidawo kuti sarende nebva vafunga tipa maridi edu, arigai tisarende nekuti tikapikisa futi takusvika kurohwa. tikano esarenda nezuru nasi futi takunza zvinda mira kusarenda tozoona nemandi saka tisataziva kuti information yakamira sei but so far vari kushanda kwezvino mapermanent inini zvangu handachigaro kwamai nasikuti ndiri mushandi tisinoshandira underground yacho
pane vakasungwa here pamhirizhonga iyoyi
ndatonzwa information imwe nhasi itonzi pane vamwe vakasungwa so far vatoriko zviri kuchitongisa vakatosungwa kubva musechip vamwe variko nhakanisozvati vachabudisa usii tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa takungatombozvizivi nekuti pasei pavakatisiisa tasingatarisiri papo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomponi vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzingwa mukwangwani kwavangogara vangorohwa
mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei
chipiri paivatingi vakatanga vari aingavasvika kana 12-13 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nokuzodini takazoona pauya ine mota yekutanga yakauya nemasapoti miti vanhu vakawedzera kumanya vakati nyaya yatokwira makati obviously zvorovira tikanzaitira tozouya futi zvimota zvihombecheari zvidi zvirori isusu taratonzwa kudhara zvinzi pane masapoti mitanzi ari kuuya afana sika 100 then masoja ari kunzi 30 ari kunzi vese vangachiuya so far vese vangachinzi ari 130 saka rori payakasika mukomboni for sure yakasika yakazara ende chita zvekurembera vakazara hapana kana munhu akasaramo musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwawo vakadzingirirwa vakamborohwa vakanzi
chii chikonzero chakanya kusvitsa kuti madzimai enyu varatidzire
chakaitika inyaya yenzara baba nokuti 3 months hazvingaita zvokuti ndikudzei pei yatinohora but bei yacho yatinohora haisi yekuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvazva kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kuzvikoro vazhinji futi dzimba dzacho dzekambani ishoma vazhinji kunetoloja landlord kwanenge achida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandina vakatarisira kwandiri ini wacho nenio ndakatarisira mari iyeyo apa makunzi 3 months musina kana kuora havana kana zvimwe zvavari kutaura kana kumbotichekwairini vakangonyarara saka zvakasika pakuzorwadza mamai kuti kusika rini chigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu musinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo wacho ine madhorera hunoita zvakaoma zvakazoita kuti madzimai arwadzii akati no varume edu ari kufira mahara
saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu
kana vo vakati timirire tinemirira pasi napo zvepolisi mukati nokuti ivo tasona sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuze kudamiraki polisi saka isi tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei inopinda rini tichangonzwa naivo
manga makateerera kuna vablessing moyo mushandi wepamugodhi wetech mine uri kubulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zulu
tinotenda Jonga regai timbokuridzirei kambo chidhafu dhunda kubva kuna ende muridzo
chinonengedeka nyika pachindofamba maingoendoenda chinogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichachiti chibva kana chendiva makumbo kunge danda ndichamuendesa kunyika kure kure kwatinofara ndichitambarirerure
nako kambo nzwisa chete chidhafu dhunda kubva kuna ende muridzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vanopikisa voenda kukenya nekugambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde ZANUP PF musarudzo vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma Tava, tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Tunaimba kuti mchange mine suzakare mangwana. Nukone kanemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri Washington DC. Ndichiti, murari zvakanaka vateereri. Doksi ya mina Chris Gande, munaudze chindebele.